Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo mbudzi 13 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora votenda kuti vakapuwa purazi nezvikakarara zvemota nehurumende. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze woenderera mberi kuEgypt. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora vatenda kuti vakapuwa purazi nezvikakarara zvemotokari nehurumende. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepanhau repadande mutande reNewsworks. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMonzora Mbune.
Regangitange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kuritwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana ndapiwa mota iko zvino. Kwete, ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamembers of parliament ese. Then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament. Zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe maMP.
Ndezvipi zvamonzora?
Kusanganisira motokari dzimwe pamusoro, haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro.
Saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho vamonzora?
Pano tiBenz nemota inonzi Land Cruiser. Zvichireva kuti off-road. Panoti off-road kozoti Benz iyoyo kune land, mota inonzi Land Cruiser. Iyi mota iyi haisati yauya. Inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese basa rako harizi reconstituency one, unotenderera nyika yese.
Basa renyu nderei chaizvo? Mukanyatsotsanangura here ipapo?
Ini basa rangu nderekuinspekta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament as a opposition in Zimbabwe yese. Saka tinopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei. Tei pamusoro ipapo, leader weopposition muparliament akafanana naminista. Kana muchiona kana paine mapublic events kwandinenge ndakagara kune maminista. Saka mabenefits emaministers anouya kuna leader of the opposition as well. Hakazi kekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe maMPs.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Semuenzaniso, leader weopposition muNational Assembly, Gibson Sibanda, pawakanga vari member of parliament tichangotanga MDC, wakapiwa mabenefits iwayo. Muzvare Tokozani Kupe muna 2013, tambobva kuelection iyoyo, wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament. Opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana na minister. Ndiminista, saka hapana chitsva ipapo.
Ko panyaya yepurazi apa makariwana sei vamonzora?
Ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998. ndichi fuya makwai, ndichi supply mahotera, muzimbabwe muno, ndai supply mahotera, tawanda, wanosanganisira, wana Throatback, wana Montclair, wana Leopard Rock, mahotels mazhinji, ndichiita farming yemakwai, 1998. Ndika apply land yangu muna 1998. Now, muri kuzviona kuti 1998, bato redu re MDC, ranga sakratombofoma. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998, ndichiri mudiki pane zvandari izvi.
Asika bato re MDC, raitiro rainge risingawirirane neurongwa wemagoverero aiitwa ivhu. Parakatorwa muna 2000 richiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato rezanu PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisumbo chekuti land haizi yezanu PF, mapurazi haasi yezanu PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapurazi wose kutora kuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo, kupurazi kwedu kuti tirikuita nyaya dzehuchi, tirikugadzira huchi, tirikuita trout fishing, tirikuita zvinhu zvakati wandei zvirikupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi rangu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaMonzora mangwana. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuenderera mberi kuEgypt. Vatungamiri venyika vachikurudzirwa kuzadzikisa zvavakavimbisa. Vamwe vatungamiri vakataura kumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iye uye zviri kuitika kumusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu.
Musangano uri kuitwa kuEgypt kuSharm el Sheikh COP27 wakakosha nenyaya yokuti nyika dzakabvumirana nyaya dzemaNDC kana kuti urongwa hwenyika hwekuti dzingaita sei kuti dzidzikise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunzi. Izvozvo zvakabvumiranwa nenyika dzose, tikanyora vamwe vakatovandudza zvirongwa zvavo yatingati revision of the NDCs. Zvose izvo takaita.
Saka zvii zviri kuitwa kuEgypt pari zvino vamashungu?
Takatarisana nemusangano uri kuitwa kuEgypt, nyika dziri kubvumirana kuti right. Chasara iko zvine izvi ndezvekuti zvanyorwa zvacho zvekuti nyika dzichaitei ngazvichiitwa. Zvatakabvumirana zvacho zvokuti mari dzichabva kunyika dzakabudirira dzichiinda kunyika dzisina kubudirira, izvozvo zvacho ngazvichiitwa. Neclimate change, urongwa ihwohwo hwemanational adaptation plans akanyorwa nenyika ngahuchiitwa. Saka tingati kupi ino yakanyanya kukosha nemhaka yekuti nyika dzakanyanya kutarisana neyatingati muchirungu implementation, kutaura tataura. Saka taakumeka shuwa kuti iko zvino izvi ngatichiita zvacho zvakataurwa. Saka ndozvakanyanya kukoshera musangano uno watiri kuita kuEgypt.
Vatungamiri vari kuratidza kuzvipira here kumusangano?
Zviri kunyanya kutofadza ndezvekuti tiri kuona vatungamiriri venyika zhinji vachiuyavo vachingotaurawo zvakafanana kuti ngatichinja maitiro etu, especially pakuti kutaura takataura asi ngatichiita zvatakataura zvacho.
VaLawrence Mashungu inyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanga vachitaura vari parunare kuEgypt. Mumiriri weGlenview mudare reparamende vari nengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWellington Chikombo svondo rino vakakoka gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Tapiwa Mona kuti vaone matambudziko atarisana nevanhu vemunharaunda yavo nekuda kwekuvharwa kwemugwagwa unoenda kumbudzi roundabout izvave kupa kuti motokari dzipfuure nemuGlenview. Hatina kukwanisa kubata vamhona kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa asi tabata vachikombo.
Ini seumiririri weGlenora mudare reparamende ndakadana gurukota rezvemugwagwa vaFelix Mona kuti vauye kuGlenora kuna Amalinda Road kuti vaone mugwagwa uri kushandiswa nemotikari dzinosanganisira magonyet, maduta vanhu nemotikari dzamingati mota dzinogara dzichitakura vanhu dzaakupfuura neipapo mushure mekunga hurumende yavhara roundabout. Saka hurumende yakanovhara paroundabout yembudzi isina kutarisa kuti ko idzo motikari dzangachibva kune divi rekumabvazuva dzichazenge dzaakuenda nekupi kana tichinge tavhara roundabout.
Saka zvino mota idzi dziri kufamba sei?
Mota zhinji dzandataura dzine magonyeti nemaduta vanhu anoenda kuinclude nana South Africa Chivhu nezvimwe zvakadaro dzaakupfuura nemuGlenora dzichipfuura nemuna Chimhandaleni munova munogara vanhu zvichikonzeresa maproblems kune varwere zvichikonzeresa matambudziko kune vakweguri zvichikonzera kutambudzika nekuda kweguruva riri kusumudzwa nemabhazi iwaya. Saka zvaita dambudziko rakakura. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ndidane gurukota rezvemugwagwa kuti ritipe kuti dambudziko ringapera sei.
Zvii chaizvo zvamaikumbira kuna vamhona?
Zvichemo zvedu kune gurukota zvakanga zvichingova zvichemo zviviri. Chichemo chekutanga ndechekuvandudzwa kwebridge remuna Amalinda. Saka gurukota rakawirirana nezano iroro rikapromisa patiri rikatipa rutsigiro rokuti bridge iro richagadzirwa mavhiki mashoma shoma ari kuteera basa rinenge rakutanga rakuitwa ipapo kuita kuti mota dzikwanise kupfuura nekuti mota iko zvino dzawanda. Chichemo chechipiri changa chiri chichemo chekuti road yeAmalinda dai yavandudzwa. Kuvandudzwa kweroad iyi kunoita kuti mota dzikurumidze kufamba toita kuti togadzisa nyaya yetingati pachirungu yecongestion because traffic congestion iko zvinoyanyanya vanhu vakurovha kumabasa zvaakukonzeresa tsaona yakawanda mumigwagwa vana vatyairi vakuremba vakagara pazvidhiraivho nemamwe matambudziko akawanda akadaro.
Makawirirana kuti kudii?
Wirirana kuti mugwagwa weAmalinda uchavandudzwa kubva muna Amalinda kusvika vanopinda mumugwagwa weZambezi kuita kuti magonyeti nemaduta vanhu haachakwanisi kupinda murocation anenge akutedza mugwagwa iyoyo zvobatsira kune dzimwe mota dziri kuenda kunana High Glen dzinoenda kunana Kariba zvobatsira vanenge vachienda kunana Glenview zvobatsira kuna vanenge vachienda kunana Budiriro togadzirisa matambudziko vanhu wobuda munyaya yekuti vakutambudzika nenyaya dzeurwere kukosora nekuda kweguruva rinosumudzwa nemagonyeti ari kupfuura nemudzimba dzevanhu.
Mumiriri weGlenview mudare reparamende vaWellington Chikombo vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti pane mashoko ekuti Russia yave kukurudzira kuti vana vechikoro vadzidziswe zvechiuto. Vana vanenge vachidzidziswa munyaya dzechiuto nezvekudzivirira nezvekuzvidzivirira muzvikoro sezvataurwa negurukota rinoona nezvedzidzo munyika yeRussia. Izvi zvinoteverawo hondo iri kuramba ichienderera mberi pakati peRussia neUkraine yauraya vanhu vakawanda. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Bato re Democratic Party muAmerica ndiro richaramba rakabata matomu mudare reSenate zvichitevera kukunda kwakaita amai Cortez Masto muNevada zvapakuti bato iri rine nezvigaro makumi mashanu pazvigaro zana zvedare reParamende. MaRepublicans ane zvigaro makumi mapfumbamwe makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 49. Sarudzo yeku Georgia ichadzokororwa sezvo pasina akasvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% sezvinodiwa kuti zvinzi munhu akunda. Mudare reSenate mukaita Mangange mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanhu vave bato remaDemocrats vanobvumidzwa kuvhota. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Magadi henyu vateereri, ini ndinoitwa Sabrina Kundai Chambar. Ndinoshanda ne organization inonzi Mental Economic and Social Empowerment wese. Wese iorganization inoshanda nemadzimai ichitsvaga mishonga kuti dzinoitika pamadzimai uye ichitsvagawo masolutions ekuti vadzimai vava vanorarama upenyu hunoendeka.
Pane chimwe chirongwa chamakatanga chekuda kubatsira madzimai echidiki nevanasikana. Mungatsanangura kuti chirongwa ichi chinonzi uye zvii zvamuri kutarisira kuita?
Chirongwa chatakatanga ichi ndechekuda kubatsira madzimai nevanasikana kuti vanokwanisa kuwana masanitary wear. Tichitarisa kubva 2020 kusvika parizvi, hurumende yedu yakavimbisa kuti ishande ichipa pachena masanitary pads kuvanasikana vari muchikoro. Asa hapana zvakadaro zvatiri kuona zvichiitika. Saka vanasikana havaregi kunge vachiteera. Chirongwa chedu ichi chinonzi hashtag dignity budget. Tinoda kuti vanasikana vange vakachengetedzeka, vange vakashambidzika. Saka tiri kukumbira kuvagari vese vemuZimbabwe nevamwe vese vanoona zvakakodzera kuti vanasikana havabatsirwe, kuti vange vachitikwanisawo kutsawo madonations. Atinokwanisa kuita achiita mudignity budget iroro. Dignity budget rinenge rine mapezi iwayo, matoothbrush, matowel, sipo yekugezesa nezvimwewo zvinobva munongoonawo seni kuti zvingange zviri mubudget iri. Saka budget iri tisaripa kune vanasikana avo vasingakwanisi kuwana mapezi, vanoshandisa dzimwe nzira dzisina kuchena dzekuteera nadzo.
Apa muri kutarisa vari kumamisha chete here kana kuti nevamwewo vari mumadhorobha? Ndedzipi nzvimbo dzamuri kutarisira kubatsira?
Pari zvino tiri kushanda nevanhu vanotambura muZimbabwe. Vanhu vanotambura vamwe vari mumadhorobha, vamwe vari kumamisha. Asi nekuti chirongwa chedu ichi hatina kunyanyisa kuzara, tichanyanyisa kutagetawo vari kumamisha. Kana tichinge tawana mabhatesi akawanda, tiendawo kune dzimwe nzvimbo dzine vanhu vari kutambura vari kuvane problemu yakangofanana neiyoyo.
Saka kusvika pari zvino, mungati chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei nevanhuwo zvavo kanawo vemakambani, uye vasati vanzwa nezvacho muri kuvakurudzira kuti vaite sei?
Kune vakaona chirongwa ichi patakachiparura vari kuvimbisa kuti vachange vachitibatsira, nekuti ikodzero yevanhu yevanasikana ikodzero yemadzimai. Takaendawo kune mamwe makampani ayo akatiwo anokwanisa kutibatsira, asi pari zvino hatisati hakwanisa kutaura kuti ndeati makampani acho uye kuti mangani, nekuti tichangotanga chirongwa ichi. Chirongwa ichi chinofanira kuteera musi wa15 zvita. Saka pamwe masvondo ari kuteera aitete akukwanisa kuona kuti taunganidza zvinhu zvingani, asi vanhu vakawanda vari kutambira chirongwa ichi. Vamwewo maorganizations akuda kutotangawo kuitawo chirongwa ichocho, nekuti hatina kwanise kuzadza nyika yese tiri ngori vamwe chete.
Ko vanenge vari kunze kwenyika vangabatsirawo sei?
Tine nhare dzatinadzo dzatikaisa paflower redu, vakafona panhare idzodzo tinobva takwanisa kuvaudza kuti voita sei. Toona nzira yakakodzera yekuti vakwanise kutumira nayo. Vamwe vanotumira iri mari, vanogona kushandisa kana mukuru, vamwe vanogona kushandisa na lodgini. nomuna kuvapa ma details achona kuti vakwanise kutumira rubatsiro rwavo.
Ko vanenge vangori nezvinhu zvacho izvozvo zvamuri kuda kubatsira nazvo vanasikana pane pavanokwanisa kunozvisiya here?
Zvinhu izvi zviri kusiiwa panumber 26 airport road. Tichange tichikuzivisai kuti dzimwe nzvimbo dzatichasiya zvinhu izvi ndezvii, nekuti tine urongwa hwekuti maprovhinsi ese ange aine nzvimbo yekusiya zvinhu izvi, asi pari zvino vanogona kusiya kuzosiya panumber 26 airport road. Kana kuti isu tinokwanisa kuuya kuzotora pavanenge vari, kana kutuma vamwe vanhu vanenge vari pedyo kuti vauye kuzotora.
26 airport road ku Hatfield uku muHarare.
Hatfield Harare.
Kana
kuti vanogona kufona.
Nhamba dzatiri kuona panapa pane dzakaiswa paflyer yenyu, imwe iri kuti vanhu vanokwanisa kubata makaita ngwenya, nhamba yacho ichiti 7719108 70, ndodzokorera zvakare 7719108 70. Pana zvakare Jill Motsi 7762988 25, ndodzokorera zvakare 7762988 25, ndove kubata.
Ndovai tinogona kubata makaita ngwenya kana Jumoti kana chero nhamba dzekuoffice kwedu dziri pawebsite yedu uti www.usawomen.co.zw. tinogona kuwanawo neinformation ipapo kana kuwana dzimwe nhamba ipapo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maichabasi.
Avo fanga vari amai Sabrina Chambara vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodiva simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manhero akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi nyaya yedu yabata zvitendero zviviri. Inzwaivo mubvunzo uyu.
Makadii makadii vashamarari vestudio 7. Ine ndine mubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimuslim. Kuti nemhaka yei makristu vachiita sani ndivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa naMwari kudarika mamuslim? Asi tikatarisa nyika dzine mamuslim kunyanya, nyika dzemaarabs, dziri nyika dzinoita zvadzinoita uye dzichiita kunge ndo dzakapiwa upfumi uye ndidzo dzine masimba akanyanyisa azvakapiwa naMwari kudarika nyika dzinotevera chikristu. Uye nemhaka yei vanoita zvechikristu vachinyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimuslim?
Ngatinzwei mhinduro izere kumubvunzo uyu. Tichatanga nekukupai mhinduro inobva kumunyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Henry Balakazi.
Bismillahi rahmani rahim. Muzvita raMwari mupi ane ngoni. Ndinokukwazisai mukoma Hwande nevateereri vese veStudio 7 ndichiti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Runyararo, rugare, nyasha nemakomborero zvaMwari ngazvive kwamuri mose. Ndinotenda muteereri nemubvunzo wake waabvunza. Regai nditaure ndichiti avo vanozvikudza nekuzvitutumadza vachiti minamato yavo inonzwika kudarika yevamwe, hunhu ihwohwo hwakaishata, nekuti anoziva kudayirwa kwemunamato ndiye Mwari. Chedu isusu tinogona kungogumira pekuvimba kuti zvatachema Mwari vatindwa. Mwari vanotiudza muKorani chitsauko 25 vesi ya 63 kuti wa ibadu rahmani ladhina yamshuna alal ardhi hauna, varanda vatenzi ane nyasha ndeavo vanofamba panyika vakazvidukupisa vakazvininipisa hakusi kuzvininipisa kana vachizvitutumadza kuti Mwari anonzwa munamato wako. Vanhu vanoita unhu ihwohwo vanyengeri. Vanyengeri ava tinoudzwa nezvavo naJesu Kristu, rugare ngaruve kwaari, mukaverenga mubhuku raMako chitsauko 7 kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya9. Panotaurwa nezvevanyengeri kuti vanonamata pasina, nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso uye vachibatisisa tsika yevanhu vachirega mirayiro yaMwari. Saka nyaya ndeyekuti ngatichengetei mirayiro yaMwari. Tikaenda pamubvunzo wepiri wabvunzwa nemuteereri kuti nyika dzemaMuslims dzinoita sedzinobudirira kudarika dzakawanda maKristu. Nyika dzati kutaura nezvadzo inyika dziri kumabhazuwa uko kuMiddle East, nyika dzakaita seana Saudi Arabia, Dubai, Katari nedzimwe dzakadaro idzodzo. Chinovapa pundutso vanhu vaye ndechekuti munyika dzavo munotungamirirwa nemurayiro waMwari, murayiro umwe chetewo wakataurwa naJesu Kristu kuna Mateu chapter chitsauko 5 pavhesi ya17 kuti musafunge kuti ndauya kuzoputsa mirayiro yevaprofita asi kuzozadzisa. Saka mirayiro ichiri pakati pedu uye tofanira kunge tichirarama tiri pamurayiro. Saka izvozvo ndozvinoita kuti pave neuori, nekuti hapana uori unodarika kusiya mirayiro yaMwari. Mwari vanotaura muKorani kuti fadzikuruni adzikurukum, ndirangarirei ndigokurangariraiwo. Kurangarira Mwari kuchengeta mirayiro yavo kuita kuda kwaMwari. Saka chiripo apa ndechekuti ngatitore kuda kwaMwari toita ndiko kunotitungamirira isusu mukurarama kwedu. Venyika idzo dzekumaMuslimu izvo vane oiri uye ivhurawo kujecha. Isusu mukatarisa kune dzedu nyika tine zvese, Mwari akatipa mamirire kunze akanaka, ivhu rakanaka, ivhu reuko rinotonetsa kurima, redu rinorimika zviri nyore, muvhumu tine zvicherwa zviwanikwa zvakawanda. Sezvi tiri kutipa pundutso nekuti takasiya murayiro waMwari tikauicheta parutivi, tikatora ana Roman Dachilo ndowo titungamirira, nyasha dzaMwari dzobva dzatiza. Saka ndinopedza ndichiti aiwa Mwari tipe simba kuti tikwanise kutora kuda kwenyu tito ndiko kunotitungamirira mukurarama kwedu. Amen.
Nasi mazvinzira mega vatereri. Svondo rinouya tichanzwa tsananguro inobva kune vechitendero chechikristu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tochimbotarisa rwendo rwekuenda kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Makwikwi aya ari kutanga musi wa20 mwedzi uno. Sangano rinomirira kodzero dzevatambi venhabvu reFIFPro rinotiro vatambi venhabvu vari kutambiswa mitambo yakawandisa, zvekuti vamwe vavo vakaita saSadio Mane weSenegal vanozogumisira vakuvara. Sangano iri kurudzira kuti panozotambwa mitambo yeWorld Cup isatambwe pakati nepakati pemwaka yemitambo yemaleague akasiyana-siyana sezviri kuitika kuBritain, kunana Spain kana muAfricawo. Nekudaro vari kuti zvakakosha kuti paitwe mutsauko. Sezvo nguva yedu yapera, rikachita sezvakare zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Tenex yaita mangange 0-0 neManica Diamonds. Bulawayo Chiefs 2 Yada 0 Dynamos 1 Capes United 1. Zvikwata zvabuda muCastle Premier Soccer League iHarare City, Bulawayo City neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora votenda kuti vakapuwa prazi nezvikakarara zvemotokari nehurumende. Musangano wekushanduka kwemamiriro ekunze woenderera mberi kuEgypt. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.